This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 20, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Madzishe vatungamiriri vedava vatamutape ana aenzo havafani kuvhota nguva imwe chete uye mukiyu mumwe chete nevamwe vanhu.
Mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti mitemo inofanira kuchinjwa panyaya dzekuvhota kwemadzishe nemasabhuku.
Nhau yeavo vari kupikisana nehurumende kumadzitare yakati svingambira dzakonda.
Zinara inoti nyaya iri mudare ndiyo iri kupa kuti inonoke kugadzirisa mugwagwa weBait Bridge kusvika Harare, uyo unonzi nevanhu vakawanda vaurayisa vanhu vazhinji. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti madzishe hayafaniri kuvhota musi mumwe chete nevanhuwo zvavo sezvo ari kushandiswa nezanupf mukutyisidzira vanhu. Bato rava Maduku reNCA riri kupinda musarudzo dziri kuramwa nemamwe mapato anopikisa achitungamirwa neMDCT. Asi vamaduku vanoti vane zvimwe zvavari kunyunyuta nazvo zvinofanira kuti zvinge zvichivandudzwa. Tabata vamaduku kuti tinzwe zvizere.
Madzishe vatungamiriri vedava vatamutape ana aenzo havafani kuvhota nguva imwe chete uye mukiyu mumwe chete nevamwe vanhu. Ivo nekuti izvozvizvi zanupf riri kuvati sabhuku anoenda pamberi motero mumashure, saka harichadi kuti vajoine makiyu yavo.
Ko zvino ivo vanozovhota riini muzvinafundo Maduku?
Ivo ngavavhotere dha pamwe zuva day before potonzi vaendwa manonzi maspecial voters aya zvinongoita vaenda mapostal voters kana maspecial voters vovhota vega, kuitira kuti vanhu vanovhota ngavavhote vasina sabhuku vaende vega vanovhota. Chechipiri chatinoda ndechekuti hatitoda kuti vanhu vanzi ari kubatsirwa kuvhota. Munhu atoda kuti abatsirwe kuvhota chete ndeya munhu asingaoni, anhu asingakwanisi kuona ndiani? Umwe wese anokwanisa kuona uyo. Tichati mutemo uite nzira mbiri dzekuvhota, yekutanga ndeyekunyora kuisa X kana uchikwanisa kunyora. Kana usingakwanisi kunyora, nzira mbiri, nzira yechipiri ndeyekuti uite chigunwe chako woisa muingi wobaya paunenge uchida kuvhotera. Hakuna munhu angazoti handinozvitadza izvozvo because unenge wakadzidziswa futi tuchaita zvakati.
Mutungamiri weNCA muzvinafundo Love Mo Maduku vari parunare muHarare. Sachigaro webhodhi reZinara vaAlbert Mugabe vanoti bazi ravo rakagadzirira kugadzirisa mugwagwa wapedza vanhu weBait Bridge kusvika kuHarare, asi maoko avo akasungwa pari zvino neimwe kambani yakanyimwa mukana wekuvaka mugwagwa uyu ichibva yaenda kuMatare. Tabata vamugabe kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzekugadzira migwagwa.
Mari dzatiri kuwana hadzitikwanire. Dura reZimbabwe rinoona nezvemari yekugadzirisa migwagwa. Harisi kuwana mari inokwana kugadzirisa migwagwa yose yenyika. Asi mari yatokwanisa kuwana iyi tichinge taiunganidza panzvimbo imwe chete, tinokwanisa kubuda ipapo tane kahomwe kekuti tinokwanisa kukoka vaya vatinoti mainvestor vemuno nevekunze kuti tiite mushandira pamwe wekugadziridza migwagwa yedu.
Isaka varipo here vamwe vekunze vamuri kushanda navo pari zvino kana kuti muchiri kuenderera mberi nekuedza kuunganidza mari yakati wandei?
Tiri kuunganidza pamwe chete nekukurukura nevamwe vata wongorora kuti vanhu vekuti tingakwanisa kushanda navo. Asi chinhu chakakosha apa ndechekuti kuwandudza kwatingaite kahomwe kweduwo kanotipa mukana wekukudza mari yatingakwanisa kukoreta kubva kune vekunze.
Pane mugwagwa unenge watinetsei vamugabe weBite Bridge kusvika kuHarare kana kuti kusvika kunana Chirunduko. Pane zviri kuitwa here kuedza kugadzirisa mugwagwa iwo?
Chokwadi blessing, mugwagwa iwoyo wanetsa. Ndodara kuti gore rakapera ndakange ndadainzwa futiko kuparamende ndikasiya shoko rekuti nhau yeavo vari kupikisana nehurumende kumadzitare yakati sungambira dzakondo. Asi zvisinei, isu sezinara hatina ngoti zvatakasunga kubirira dzakondo hapana zvatichaita. Tati isu panguva inei takamirira vemadzitare kuti vatipe gwara rekuteera. Zvanga zvakanaka kuti isu tiongorore kuti zvii chaizvo izvo zvatiri kuda isu senyika kuti zviitwe pamugwagwa iwoyo. Apa pandiri kurevera gadziriro yekuti kana zvichinge zvanzi go zvii zvatichaita.
Avo vanga varisa chigaro webhodhi rezinara vaAlbert Mugabe vari paRunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah, bro. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweetheart. Doro tadira basita, father, bari basita, father, kana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indonesia, Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony, the dancer, father. Magatera Studio 7. Waya, waya. Muza, waya,
waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Chipo Mudzengi wami. Avo vakafunga ivo kuti vadzokere kuchikoro kunyangwe zvavo vakanga vari mubhizimisi rekusona. Amai wami vachange vachititsanangurira kuti zvii zvakaita kuti vafunge kuti vambodzokera kuchikoro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai wami.
Ndinotenda Mafilash.
Amai wami, mungatitsananguriro here kuti mabasa api amuri kuita uyezve muri kuita mabasa aya muri kupi?
Ndiri kushanda ndiri kuLos Angeles, California. Ndinoita basa rekudizaina hembe dzevadzimai. Asi yezvinezvi pane machinda akawanda akandikumbirawo kuti ndive ndichiitawo zvinenge zvinovataridzawo zvakanaka. Saka pamwe ndichange ndichipindawo kuitawo zvevarume futi.
Tinoona matimi makadzokera kuchikoro uye pari zvino zvekudizaina izvi muri kumbozviita henyu asi hamusi kunyanyoita nemutsindo. Titsanangurirewo kuti chii chakaita kuti mufunge kuti mumbodzokera kuchikoro uyezve muri kudzidza zvidzidzo zvipi?
Chakanyanya kundiitsa kuti ndidzokere kuchikoro, nanga ndiine vision yandanga ndawana. Saka nanga ndiri kufunga kuti ndingaite sei kuti vision iyoyo ive izobudirira apo nanga ndisina mari. Saka ndakazongofunga kuti but ini ndinogona kusona, chii chandingaite kuti ndikwanise kusona ndichisevha mari ndichizobatsira kuti vision iyi igoitika. Saka ndakatanga kungodza shamwari dzangu nehama kuti ndinosona ndinosona. Vakati vakatanga kubvunza maorders. Asi even pakuita izvozvo ndanga ndisiri confident kuti ndive ndichivaitira madesigns aya. Saka ndakadecida kudzokera kuchikoro ndichiita fashion design.
Pari zvino muri kudzidza kuchikoro kupi?
KuLos Angeles Trade Tech iri kuCalifornia.
Pane vamwe vangade kuziva kuti ndiani chaizvo anonzi iye Chipo Mudzengi wami, titsananguriro nhoroondo yeupenyu hwenyu semudzimai?
Ndiri mai wami, tine mwana mumwe chete. Ndingori munhu anongofarira basa rake rekushanda nemaoko. Ndinenge ndichida kuinspire vamwe madzimai kuti zvo kana vachinge vazopeka hembe dzandinenge ndagadzira ago vachinzwawo kufara vachifambawo neconfidence murod.
Pamakafunga imi kuti mudzokere kuchikoro chepamusoro, ndiani akanga ari kukutsigirai? Tichitarisa kuti imomo muno mudiaspora zvinoti netsei kuti ukwanise iwe uchibata basa, uchibata zvekuchikoro uyezve une mhuri.
Akanditsigira chaizvo chaizvo murume wangu. Ndifunga kuti ndaikwanisa kuzviita kana dai anga asipo. Is very supportive. Anondibatsira panguva dzese. Chero chandakumbira chekuchikoro anondiitira. Saka handifunga kuti ndaizvikwanisa dai ndanga ndiri ndega. Uyezve nemwana wedu anenge achitibatsira achinzwisisa kuti mama vari kuverenga, mama vari kuita zvakati. Saka dzimwe nguva anenge achibatawo mukicheni achibika kana kutsvaira mumba. Saka kushandira pamwe.
Aiwa, zvamuri kutaura izvi zvinodadisa, asi zviri nyore here kunge muchitaudzana nemwana wenyu musikana iyeye kuti akubatsirei? Tichiona kuti kune dzimwe nzvimbo vana vari kukura ivo mumakaucha akasiyana siyana, imi zvii zvamuri kuita kuti mwana murambe muchimuyeuchidza kuti munofanira kuita mushandira pamwe sezvamuri kutaura?
I think anoona zvatinenge tichiita, nokuti zvese zvandinenge ndichiitawo inini ndinenge ndichiziva kuti pane akatarisa. Saka mune zvese zvandinoita ndinoita nemazvo. Uye anenge achiona kuti amai vakabatikana vari kuita zvavari kuita, saka inini rega ndiedzowo kubatsira nepandinogona. Iyo nemuchikoro chake kana achiona inini ndichiwanawo maawards macertificate machii, iye zvinomupawo shungu kuti agove achiitawo sezvandinoita. Saka kazhinji kacho hakuzi kutaura kwemuromo asi kwekuita. Ndofunga ndopaanozviwanirawo ipapo.
Pane zvamungakurudzira here vechisikana vechidiki kana madzimaiwo vamwe vakateerera pane zvamadzidza kusvika iyo nguva ino vangange vari kufunga ivo kudzokera kuchikoro kana kutangawo mamwe mabasa emaoko?
Ndingakurudzira kuti kana paine chavari kuda kuita, chavari kunzwa muhana mavo kuti vaite, ngavaite. Kazhinji kedu tinokanganisika kana kuti tinononoka kuda kuzvibata kana kuzviita nekuti tine chifunga kuti handina nguva. Pamwe dai ndikapedza chikoro kana kuti mwana akambopedza chikoro akambokura kusvika pakati pamwe ndozotanga, kana kuti rega ndimbomirira nditange ndaroorwa, kana kuti rega ndimbomirira nguva iyoyo haisviki. Saka kana paine chaunenge uchida kuita, munhu ngaangobata izvozvi aite. Tanga kuita chinhu chimwe chete zuva nezuva.
Aiwa, tinokutendai amai Chipo Mudzengi Wami. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chemadzimai chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda nekuva nemiwo pano paprogramu. Ndafara chaizvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Chipo Mudzengi Wami. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Baba Hosea Chipanga, avo vakanyoresa nesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe chechi yavo yeMessiah's Apostolic Prophetical Inspired People's Institution kana kuti muchidimbu maPP. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Baba Chipanga.
Neni ndinotenda chaizvo kurukura neni.
Tinonzwa kuti makanyoresa chechi yenyu kusangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe. Mungatitsanangurirawo pamusoro peurongwa ihwohwo?
Ichokwadi mwana wamai ndezvekuti kubva pandakatanga kupinda mune zvekuimba, handina kunge ndapinda mune zvekuimba izvi nekungoda kuimba sekupinda kunongoita umwe waimbi. Chinangwa chiripo chaiwa chiri chekuvati shoko randinaro rinobva kuna Musika Vanhu, ivo Mwari ava. kuti risiki kunyika nyika ibatsirike saka nekunga ndisina mukana wekuti ndiparidze sechechi ndakaona kuti saka kana kuimba kuchingoita kuti shoko rinoindika regai ndichingoimba saka katarisa makore asaya ndaandichiita zvekuimba shoko saka kuchiita chechi kudai kuchida kuzadzisa kuti zvive zvairimbwa zvivi zvinogona kuva mukuita
hamuoni here kuti makaita chechi munenge makungotarisana nevanhu vanenge vachiuya kuchechi kwenyu pane zvamaa muchiita muchiparidza muchitenderana nenyika yese muchiimba
zvazvinoita ndezvekuti chechi yacho ndokusiyana kwaingagona kuita nedzimwe nekuti iyoyo sezvendaingoita pamusic kuti ndaingotarisana nenyika yese senyika ndozvinenge zvakangoita chechi yacho yakangotarisana nenyika yese senyika handina pandinokamura kana vandinoramba zvakangofanana asi taakuwandudza chete kuti vaya vandaiita zvekuimbira vaya vandaitomboimbira chiti vatsigiri wangu handi kurasisei kana mwari wondikomborera ndo zvandaiva ndita saka handitombovarasi tinongoenda tese sechechi sebend zvinenge zvavangobatana kudaro ingori 2-1
saka zvaakureva here kuti vachipanga vakusiya zvemumhanzi nokuti tinoona kuti dzimwe nguva nguva yacho inozoramba kuti munge muchiita zvese kuti uku muri kuda kuparidza kuchechi uku muri kuda kuridza mumhanzi
apa ndava kuchitowandudza nekuti zvandaiva ndichiimba ndaiva ndichiimba mharizo saka ndofunga ndikapuwa mukana wekuti apa zvamaimba izvi zvinorevei ndikapinda mukutsananguda votoona manje kuti tinenge tavandudza zvekuti vazhinji vamwe havasaitombozvisa kana zvimwe zvandinoimba uchiota apa muri kutaura nezvei saka utori mukana manje wekutoti tabva tangoti izwi richiri riri pasaidi rotowana dudziro yacho kuti pakuparidza apa zvotsinhira zvekuti dzese dzimbo dzandaiimba votozoona kuti changa chiri chikamu chevhangeri vhangeri racho raipinda nepati rine chinangwa nechidzidziso chekuita sei
zita rechechi yenyu vachipanga
zita rechechi itsanangudzo yandakangotora zvekuti mukaritarisa zvarinotsanangudza unongoona kuti kutsanangudza chimiro chechechi nekuti mingati in short pane abbreviation yekuti kagurisira rinobuda sekuti mapipi asi zvakamirira kuti messiah apostolic prophetical inspired people's institution kutaura kuti institution yevanhu vari inspired dziri prophetic zvakatogara zvaangotoporofitwa kare mubhaibheri kudai zvindo zvatiri kudzadzisa saka taakugurisira toti mabhiti asi iungano yevasarudzwa
izita rakati omei kuti ringe richidaidzwa nokudzokororwa iroro baba Chipanga vazhinji vachangopedzisira vaakudaidza chechi kuti mapipi asi zvinobva zvazopa chimiro chokungaacho
vamwe vobva vatongofunga kuti
ofunga kuti mapipivaungoti
azeba pipi ndezvikasara musa akanoromba asiozongoenda ndichivatsanangudzira
saka sei makasarudza zita rakaoma kudaro kudaidza
itsanangudzo yandakangoona kuti vanhu vari kuona sekunga ndiroda kuita chimwe chinhu chinotsaura kana kuti chinosiya vamwe kunze saka ndakangofunga kuti tsanangudzo yeye anenge ainzwisisa angoona kuti aiwa zvakanangana nemunhu wese
aiwa tinokutendai zvikuru baba Chipanga nekuwana nguva yekutaura nesu pano pastudio 7 pachirongwa chedu upenyu hwedu onekai zvenyu vateereri
asika henyu
manga makateerera kune muimbi ane mukurumbira baba Hosea Chipanga muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu nababa Hosea Chipanga ndokusiyai maoko aBlessing Zulu
tombotarisa nhau dzemitambo nemusi wesvondo Zimbabwe ichange ichitamba neComoro mumutambo weAfrican Nations Championship kana kuti CHAN mutambo uyu uchange uchitambirwa kuRufaro Stadium muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro inhau zvakare mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vanoti madzishe haafaniri kuvhota musi mumwe chete nevamwe nekuti vari kushandiswa nezanupf kutyisidzira vanhu zinara inoti nyaya iri mudare ndiyo iri kupa kuti inonoke kugadzira mugwagwa weBait Bridge kusvika Harare unonzi newakawanda wapedza vanhu aiwa hamawadiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube
thanks Blessing Zulu good evening.